Kurudzira anodanana kuti rudo chinhu chakakosha kana mubhaibheri chaimo zvirimo. Saka ivai nenguva yakanaka muzuva ranhasi, sezvo riri zuva rakanzi iro ndo reValentine's Day, kurakidza rudo kune mumwe wako.
Kuona makabura mutakunanzva wevhidhiyo yekambo kanonziko handichada mumwe padamba refu renyu rinonzi The Surprise. Ndiana akabika vhidhiyo iyi?
Ndingati kubva mukuronga nekuzosvika kuti tava nevhidhiyo yavaredi close to 1 month kuti tikwanise kuita izvozvo, takashanda nemumwe director anonzi San Pedro asiri kuZimbabwe zvake, asi ndiye akatiitira directing, ndiye akatiitirawo futi editing. Tikutenda nekufara chaizvo kuti yakwanisa kutambirwa zvakanaka nenyika yeZimbabwe, chingoimba kuti charamba ichionekwa nekuwedzerawo maviews paYouTube nepamachannels akasiyana siyana.
Ko, iro damba refu racho riri kutambirwawo sei?
Ewa, damba refu riri kutambira zvakanaka chose. Pane dzimbo dzakati wandei dziri kutenderera, kusanganisira yandakaita na Freeman inonzi Waimutambisa.
Sandiwa wakati haukuchadananana ye waiwari kuwai ndina kuita nanana ende ndiye ndisingapinda kuita mundu kwaye. Waimutambisa uchimbona seyasina basa, uchimuitisa uchitiana basa. Ndazomutora handiti waimutora, ndakutorora ende yaitiora. Hei, wanga une mukana sekumufadza musikana, netaimi yako ndokuitambisa taimi yako. Iye zvino zvandinete wakasiyira ini rekandipedze, aiwa uzandisese handitirini ndaitirova matete. Ndini ndakutimanya ufunge
ikurizwa zvikuru panyepfenyuro kunyange panana Twist Africa chane o zvingodaro zvingodaro. Tarisiro yedu ndeyekuti iro gore rinoiri, tongoti chikamu chekutanga chegore rinoiri, tiite mavhidhiyo akati wandei kubva padamba refu iroro, zvichitibatsirawo kuti tisvitse damba refu iroro kuvanhu vakawanda nekunyika dzakasiyana siyana.
Pane rimwe damba refu ratingatarisira here gore rino?
Gorelino zvatiri kuita ndezvekuti tiri kuda kumeka shuwa kuti ratakabudisa rori kupera kwegore rasvika kuvanhu vese nekunyika dzakasiyana siyana kuburikidza nemavhidhiyos. Asi tine zvimwewo zvitsva zvatiri kuronga, achange ari masingles achashamisa vanhu zvikuru. Pane makolaborations aripo anova achaita kuti vanhu vavhunduke, zvinova izvo zvichange zvichiita kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti ndairevei pandakapa albhamu rangu iri kuti the surprise. Zvese izvozvo zvichange zvichibuda pachena gore iro rino iri, kana Mwari achinge atendera, Mwari akatitungamirira. Asi tinongoimba kuti anotitungamirira tikwanise kumirirawo nyika yedu paAfrican platform, nekumirira nyika yedu kunyange pasi rese, tiri kuti vanhu vazive kuti kwatinobva kuZimbabwe kune vana vakapuwa zvipo naMwari zvekuimba. Ndo chishuwo chedu gore iro rino.
Deep out on the bed, I still know this is murder. Oh, tender, baby. Come on.